manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniro kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wemugovera chikumi 3/2017 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikuona kuti kunyika yeKenya wana Raila Odinga nemamwe masangano wakabatira nawo wakaita model yakati nakei. Saka isu tichaenda kuKenya ikoko, tichaenda zvakare kunana Gambia.
Vanopikisa voenda kuKenya nekuGambia kuti vatsvage mazano ekuumba mubatanidzwa.
Hai wangu, parliament is toothless. Parliament is an extension of the executive. Ndopaita dambudziko. Ndo zvakakosha kuti next year tirwise opposition yakawanda ipinde.
Vatenda ibiti vanoti nyaya yehuori ndiyo yauraya nyika.
Kubisati yorarama nokubata matemba. Saka matemba acho zvimwe nguva aisikubatika ari kunetsa.
Vanorarama nekubata matemba kubhinga vanoti zvino hasi kufamba zvakanaka sezvo matemba acho ave mashoma. Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru mubato remDCT vaDouglas Ngonzora vanoti vari kutumira nhumwa kuKenya nekuGambia kunonzvera mazano ekuti vangaombe sei mubatanidzwa wemapato anopikisa kuti vakunde bato rezanupf musarudzo dza2018. Mapato anopikisa munyika idzi akakwanisa kukunda musarudzo mushure mekumba mubatanidzwa. Bato remDCT riri kuita nhaurirano nemapato akaita sere National People's Party, MDC nemamwe. Mukuzeya nyaya yenhaurirano idzi tabata vamonzora.
Hongu, tinopedza sarudzo sekuziva kwamunoita dziriko pakati pa 12 August na 12 September gore rinouya. Ndopane mwedzi wesarudzo iwoyo nekuti constitution yedu inoti 5 years dzinorana kubva musi unoitwa sworn in president. VaMugabe wakaitwa sworn in musi wa 12 September 2013. Saka pachine nguva zvapo asi zvinhu zvaataa kuda kukurumidza kuita vatsvangirai vanga vachitaura nhasi vachitoti ivo tinofanira kuti mumasvondo maviri ari kupfuura ari kuuya tinge tapeta chirongwa chekubatana nemamwe mapato asi tiri kubatana chete pakuti tiite presidential candidate imwe chete.
Ko kuti tichitarisa kune vanenge vachikwikwidza musarudzo dzedare reparamende zvinenge zvichifamba sei?
Asata uwirirana kuti tinge tichiita sei ipapo zvinhu zvatinofanira kugara nazvo zvatinofanira kugarira pasi nokuti tinogona kuti hatikwanisi kuti toti tosheya masits nokuti pane mamwe mapati okuti nyangwe vakakwikwidza havahwine kuita mamwe mapati okuti vakakwikwidza vanohwina. Saka tichida kutaurira kuti vanokwikwidza vachihwina waya ndo vanofanira kufilda.
Pane zvimwe zvipangamazano here zvekunze zvamuri kushanda nazvo mukuita nhaurirano idzi?
Hongu, tiri kushanda nevanhu mapolitical parties dzimwe nyika. Tiri kushandawo zvakare nevamwewo vane experience yakafanana neyatoda kuita iyi yekuvaka mibatanidzwa yemapolitical parties. Tiri kuona kuti kunyika yeKenya wana Raila Odinga nemamwe masangano wakabatira nawo wakaita model yakati nakei. Saka isu tichaenda kuKenya ikoko, tichaenda zvakare kunana Gambia tichinostudia kuti vakazviita sei. Saka inini ndinenge ndichienda kuGambia muzuva 19 June kunoita kunotarisa nekuongororawo kuti vakazvifambisa sei, uye pada president uya akaramba kukundwa uya vakazvifambisa sei kuitira kuti president iye azobva, nokuti tiri kuzviona kuti vamwe vachada kurambira pachigaro vajuya election muna 2018. Saka tiri kutogara tazvigadzirira izvozvo.
Munyori mukuru mubato remDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare. Vamwe vasungwa vatatu vanova nhengo dzebato remDCT nePeople's Democratic Party avakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri vakwira kudare repamusoro reHigh Court vachida kuti vapiwe mukana wekuvhota. Vatatu ava vanoti Muzvare Yvonne Musarurwa, Vatungamirai Madzokere uye vaLast Mainge Hama avo vakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza. Vatatu ava vari kujeri rechikurubhi uye vakaendesa uye vari kukwidza nyaya yavo kudare repamusoro vachikwidza gurukota rinoona nezvemitemo vaEmerson Mnangagwa nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau kuti vapiwe mukana wekuvhota uyu. Vaviri ava havasati vapindura dare vachipa pfungwa dzavo dzekuti vanavo vhota here kana kuti kwete. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta revatatu ava vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu tikavabvunza nezvekuenda kwavo kudare repamusoro.
Vatatu ava vari kuenda kudare reHigh Court nekuti ndiro remamwe matare anokwanisa kutonga nyaya yekodzero dzevanhu vari muutapwa. Kunyanya kodzero yekuti vane here kodzero yekuti vange vachirejistwa sevanhu vanovhota, uye kana zuva rokuvhota rasvika vanokwanisa here kupiwa mukana wekuti vavhote sezvinongoita chero mumwe muhoo zvake anenge ari kunze kwerusungwa. Pari zvino muZimbabwe panga pasina nzira yekuti vari muusungwa vawanikwe vachirejista kuti vavhote kana kuti vavhote nayo. Saka ndoo nzira dzavaroda kuti dziwanikwe dzitsanangurwe kuti pamasarudzo achatevera osava vose vari muusungwa vacharejistwa nenzira ipi, zvakare vachavhota nenzira ipi. Iri rinova basa rezeki kuti itsanangure zvizere veruzhinji vazive tisati tasvika pasarudzo.
Ko bumbiro remutemo rinoti kudii?
Bumbiro remutemo rinongotaura kuti chizvarwa chese chemuZimbabwe chine kodzero yekuti chirejestwe kuti chivhote, zvakare chine kodzero yekuvhota. Pane zvimwe zvikamu zvevanhu zvinonzi avakwanise kuvhota semuenzaniso vaya vanenge vanzi vakarasa njere havakwanisi kushandisa pfungwa dzavo vega, saka nokudaro havatenderwi kuti vavhote. Topa zvemumwe muenzaniso wevanhu vanenge vakapara mhosva dzine chekuita nezvesarudzo vakabatwa nemhosva iyoyo mudare, dare rikapa chirango chekuti sezvo vabatwa nemhosva yesarudzo hauchakwanisi kuvhota kwemakore mashanu kana akawanda zvakadai anotevera. Ivavo ndoo mhando dzevanhu dzinorambirwa kuvhota, asi vangoriwo mujeri vakasungirwawo dzimwe mhosva hwadzo. Hapana chinovatadzisa kuvhota takatarisa bumbiro redu ratinaro. Naizvozvo vanototenderwawo kuti varejistwe kuti vavhote, zvakare vachipiwawo mukana wekuvhota wacho.
Nyaya iyi ichanzwikwa rini nedare?
Pari zvino hatisati taziva kuti ichanzwikwa rini, nokuda kwekuti Minister of Justice nevanomirira sarudzo dzacho vezeki havasati vaona mukana wakakwana wekuti vaverenge chikumbiro.
Gweta vaJeremiah Bhamu vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tiri kutarisa nyaya yekusashandiswa zvakanaka kunonzi kuri kuitwa mari yehurumende nemamwe mapazi ehurumende. Vanongorora mashandisirwo emari yehurumende kana kuti Auditor General amai Mildred Chiri vave nemakore vachitaura kuti mari dzehurumende hadzisi kushandiswa zvakanaka, asi hapana chiri kuitwa kumisa uori uhu. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri webato rinopikisa rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vari Gweta vatendai Biti.
Because you know, I'm a blessing. Quite efficient in Uchikisa. You can get a passport within a day. You can get chitupa kanawene charasika kanawene mariyako $10 because of this commodification of services, because my departments are akwa na mari. And mchitupa yako goreli yare nekuf. Nikuf, I know, but ne hurume, the Minister of Finance, no pain, nikuf. But toba yam did I, but there are nikuf, my 10 million aiva mu account yake. Zijiruitika. So in other words, ZANU-PF ili kutendera kuchoro kwa mbureze mtemo redu nukuli zimari zizi doo zimari zavaru kushandisa kujinira. So the commodification of public service in government is now being weaponized against the people of Zimbabwe by a criminal rogue state. Doo zirugiti guys.
Asi izo maridzi pana anozoona ere kuti dziri kufamba sei?
Hapana anozoona, unless matter forensic, a special forensic audit. Mugora 2012 takaita a special forensic audit with GMB, because GMB ndo imwe futi inotambira mazimari muhurumende. Yotambira mazimari muhurumende, yotambira chibage chatengwa nehurumende, but ya account. When we did that audit, yakaitwa through my chiri, the auditor general, we find out kuti wage bill ye GMB per year was $10 million. We found out kuti GMB had three different set of management accounts. They couldn't even keep my book. So mune umori muma organizations are kutender wani kuti the sender is not holding. Vamgabe yango a figurehead president, ana grip munyika, because mkwe guru wakwe gura. And that's the problem in our country.
Asi dare paramienda arikwanisere kuti nyaya dzidzi zeiwe kana pachitwa awori.
Hai wangu, parliament is toothless. Parliament is an extension of the executive. Ndo paita dambudziko. Ndo zvakakosha kuti next year till we say opposition yakawanda ipinde so that we the country can be changed.
Ko izvozvo zvinenge zvichiburitswa namai chirizvi sei pasina anozoona kuti zvazadzikiswa nekuti vane makore akawanda ka vachiti mune huoro huri kuitika mumapazi ehurumende.
Mai chiri basa ravo nderongoburitsa zvinhu. She is an auditor. So auditor anongotaura kuti anongopa opinion yake kuti pana apa panhu apa. It's now up to the people of Zimbabwe to say, Tovaita say, regrettably, Parliament is not playing its role. Regrettably, civic society is not playing its role. And one of the things, you know, some Zimbabwe, I'm not reading culture. So, Vashoma Nene, Vanove Renga, Juma report, Zinobuda Namai Chiri. But if you were to take time, which is Verenga, Mune Humori, Unochkisa, Humori, Wema degree.
Mutungamiri webato rinopikisa rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nasi tiri kuita hurukuro navaMoses Nyanisi vekuBinga, avo vari mumushandira pamwe wekubata hove dzematemba unonzi Tuite Carpenter Cooperative. VaNyanisi vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo matemba ave mashoma muna Zambezi. Mukuzeya mamiriro akaita zvinhu, tabata vaNyanisi.
Kubika torarama nokubata matemba. Saka matemba acho zvimwe nguva haisi kubatika ari kunetsa.
Chii chiri kupa kuti anetse pari zvino?
Mumvura minoti matemba ari kubatika sezvanga achiita mazuva akape magore akapera aya.
Inyaya yekuti vanhu vari kutaura vawandisa here kana kuti?
Mabhota awandisa.
Ko hapana here zvekuti muderedze uwandu hwevanhu vanenge vachiraura matemba aya? Sei vanhu vakawanda vari kupiwa maresinesi?
Right, good. Ipapo saka na National Park vanga vachizvifambisa vachibvunza vachitarisa maboti yokuona kuti matemba angaderedza sei, nekuvhunza kuti maboti akawandisa toderedza maboti here kana kuti toderedza madays okupinda mvura. Saka iye zvino takupinda 22 days vakaona kuti pamwe matemba angaite nani.
Zviri kubatsira here zvekuti mupinde mazuva mashoma?
Ya, iye zvino zvakubatsira nokuti anenge akubatika zviri nani kudarika paya pavataipinda mwedzi. Vamwe vanga vasingavhari, vanga vachipinda mwedzi wese. Saka iye zvino vamwe vakuvhara wese, munhu wese wakuvhara.
Asi hakuna here vamwe vanopinda vachiita zvekubirira zviyazvi?
Havangashaiki varipo. Vane mabhodhi asina kurejestwa, vanongopinda chete mukati umu vangoredza. Saka izvo zvakuda kuti government ipinde mukati ichitarisa nemabhoti acho kuti iwe unoshandisa ke iboti rine permission here kupinda mvura saka mabhoti ariko
saka imimi munoita zvemushandira pamwe munenge muri vangani
tanga 3316 asiye vamwe vakashaika
saka masara muri vangani
takasara 311
vamwe vakashaikira mvura here kana kuti nezvimwe wazvo zvirwere
ha vakashaika nokurwara havo
munoita mari yakawanda zvakadii kana zvinhu zvinyatsofamba zvakanaka kana makutengesa hove dzacho
mari yakawanda izvina hapana taati ukawana kuti wabata unokwanisa kubata 1 ton saka 1 ton 11 bags dzematemba kana kuti 10 bags dzematemba wokwana kuita 1500 mwedzi wese saka chinhu chiri kunoitwa manje madhizeri toita zvokukweredza then maketi yokutengesa matemba hatina saka vanhu vari kutenga matemba ndivo vari kukwidza mutengo kana kuti kuderedza saka manje ndipo patiri kunetsekanapo ipapo handimaona vanhu saka ndizvo zviri kutinetsa so takuda kuti tiswage tione kuti tingawanawo maketi yokutengesa matemba here saka matemba arikutenga ne $3 vamwe vanotenga ne $4 saka isu tanga tichida kuti titengese nema $6 ndokuti tiwane tiporarama kuri nani
$3 yamurikutaura iri rinenge riri sagi here kana kuti
aiwa $3 per kg saka raakuita $90 saka unenge usina profit ipapo nokuti dhizeri riri kudhura saka ivo manje vanhu vari kutenga matemba ndivo vari kuisa mutengo kana kuderedza nokuti vari kuona kuti hapana kwatinokwanisa kutengesa chi matemba
ko hakunawo here vamwe vezvitoro zvihombe izvo vari kuuya kwamuri kuzotsvaga matemba acho
iye zvino hakuna vamwe ivo vamwe varipo but havasi kuuya kuno kubhinga kuzotenga matemba saka vanhu vari kutenga ndivo vamwe vari malaisensi okutengeswa kumashopu mahombe
matemba aya munotengesa ari manyoro here kana kuti ndimunoomesa zvakare
aiwa handisi tinoomesa saka tikaisa salt then to makuseni toenda toya then tomananika pamarex anooma ipapo pamarex tonanika nezuva kuvira kwezuva anenge atoita right
vamoses nyanisi mugari wekubhinga vange vari parunhare kuchilila kubhinga kwakare makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa909 am 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pashort wave iko zvino tochienda kuna mavelas muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai
ndina kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu ini ndini marvelous muhlanganya uye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemudzimai anoita zvemitambo anozikanwa iye nezita rekuti amaitt regai timboenda kuna maititi tinzwe kuti sei vachishandisa zita iri uyezve vatipewo nhoroondo yeupenyu hwavo tinokuchingamidzai nemufaro pando pachirongwa chedu
tinotenda
zita iri rekunzi maititi rakabva kupi munonzani zita rekuberekwa
zvita rekunzi maititi iri ndinotonzi maititi ndine mwana anonzi tanatwa asi rekuberekwa rinonzi felista murata
makatanga riini kuita izvozvi zvemitambo
zvemitambo izvi ndakangotangawo musi wa22 December gore rakapera ndakangofungawo kuti rega ndimboita chiskiti ndimboona kuti vanhu vanoresponda sei semunhu akangokura achingoita zvemajoks saka nekufamba kwenguva vanhu vakatanga kuti majoks ako aunoita how about ukambotraya kumboita kanana zvemajoks timboona kuti zvinofamba sei saka tongoti 22 December that was my first skit yandakaita ndobva ndaona kuti responsi yacho yanga iri very overwhelming ndopandakabva ndangozvitanga
pari zvino zvakamira sei panyaya idzodzi dzemutambo munyika munhu angararamhere
inini ndingati ini ndakazvimirira samaititi ndiri kurarama chaizvo ndakatoona kuti zvayakatoita breakthrough but pandakatanga ndaisambofunga kuti zvichandibhadhara ndaida kungosekesa nekudzidzisa vanhu asi ndakatozongoona kuti zvazvinenge zvinhu zvotoita kuti utowana chokubata cheuviri nekuti iko zvinezvi iam just travelling all over nditori netrip izvozvi ill be going to Germany next week saka ndaona kuti kwandiri hangu zvanditisa breakthrough yezvi ndangoti inga mwari akanaka
muri kuti imi muri kuenda pagermany apa mune muri kufambirei amaititi
Okay, ndaka invite kwao kuti ndiuye ndite iyo stand up comedy kusekesa vanhu vanenge vari panzvimbo. Ini ndakamira mberi kwavo ndichitaura zvangu majokes angu vachiseka. Ndo zvandakakokerwa anzi stand up comedian.
Pane zvimwe here zvamunobata semudzimai?
Besides mutambo, profession yangu chaiyo, I am a designer. Ndinosona, ndirimai vanosona. Ndinosona matisheti, hembe, ndofunga pa Facebook page pangu, ndinotoisa madesigns angu. Ndobasa rangu chairo chairo iroro. Ndikati sekei sekei, ndodzokera zvangu pamushini. Ndinosona, ndinotengesa zvinhu zvakawanda, hembe, mabags, ndinogadzira, ndinogadzira butsu chaidzo. And besides being an actress as well, ndiri muimbi, ndinoimba zvakare. Uye ndiri mudzidzisi, I'm a counselor for women, ndinokansela madzimai kunyanya. I'm an activist for women as well. Saka, ndinoita zvakati wandei.
Pane maskita amakatarisira here angatarisirwe nevamwe?
Hongu mazuva ano ndanga ndichisiri mbonya noita maskita ekusekesa. Ndanga ndichiita touch more on the real reality. Though maskita angu ireality but ndinongoiisa mukuseka kuti vanhu vasanyanye kukwira mabipi vachitodzidza vachiseka. Asi mazuva ano I'm now concentrating more on reality. The real truth because I'm having a reality show soon. Yande ichitaura zveupenyu. Zviri kuitika zvakaita kunge yandakapedzisira kuita yekuti batai vasikana vemabasa zvakanaka. Saka mazuva ano ndirikubata kunyanya-nyanya zvemudzimba. I'm really concerned about mudzimba, mamarriages aya nezvinoitika masurroundings edu.
Chii chiri kunyanya kukubatai panyaya yemudzimba iyi?
Inini ndirikuona kuti divorce rate zvongoti munyika yedu iyi ari kukwira zvekuti ndinoshaya kuti chiko chiri kumboitika. Vanhu vari kutorerana varume, vanhu they are always fighting. I had a case recently yemunhu akapiswa nekuti as a counselor a lot of people come to me to my inbox senior down. Akapisa munina wake awana ari pasina kunaka nemurume wake nabamukuru. Saka you find kuti zvinhu zvakadaro zvisanike ndinobatikana zvikuru nekuti I've been married for quite a long time zvekuti mamwe masikita andotoita it's part of my life but I've learned to be strong. Noti kuti munhukadzi ukada kubva wati gojodo nekuti you are having problems zvese zvinobva zvaneta.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai maititi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotochenda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemhirizhonga inonzi yakaitika pamugodhi weTech Mine uri kuBulawayo. Apo mapurisa anonzi akarova zvakaipisisa vashandi pamwe nemhuri dzavo mushure mekunge madzimai evashandi aratidzira achivharisa mugodhi kusvika vaudzwa kuti varume vavo vaizopiwa riini mihoro yavo yemwedzi mitatu yavanga vasina kupiwa. Murukuru edu tabata mumwe vashandi vepamugodhi uyu vaBlessing Moyo. VaMoyo, mungatiudza kuti zvinhu zvamira sei zvichitevera mhirizhonga yatinonzwa kuti yakaitika pamugodhi?
Kune vamwe vana vakato Africa kana tigasiwawo vamwe vakatenda chipatara. Nemamwe madzimaiwo pane mamwe madzimai anga ane nhumbu havana kukwanisa kutiza saka vaingokanda nematigas kero vangosvika pamba pako vakaona dhoro rakavhurika kunangokanda ipo pamukuva iyi. Ura apa mamwe ne vana saka vazhinji vakafika nematigas vazhinji vakatorohwa vakatokuvara sekucheko nemapurisa zvisingaiti. Nesekonesti vakauya vesupporting yakazara rori kesi dzauya sikita maisa vanhu sikim komboni momuya vanhu vakamanya vamwe vakakohwa futi zvakadaro kuti vatese tikarira musango nevana hapana kana akatombogara mudzimba musiwi tavata musango tese nekuti mukomboni mamusingachagari china ndopa zvakazofuma zvichinzi aiwa vese macontractors ose muye musarembi zvinhu zvenyu mahadhiepi mahovhoros magambutsu zvese zvavanga vakapiwa nemaita uye usarende kunzi basa rapera. Vana vanambopikisa vakati kana vachidawo kuti sarende nobva vafunga tipa maridzi edu arigati sarende nekuti tikapikisa futi takusvika kurohwa vatikani vesarenda nezuru nhasi futi takunzwa zvinhu mira yekusarenda tozoona nemandi saka tisataziva kuti information yakamira sei but so far vari kushanda kwezvino mapermanent inini zvangu handachigara kwamaini asi kuti ndiri mushandi tiri kunoshandira underground yacho
pane vakasungwa here pamhirizhonga iyoyi
ndatonzwawo information imwe nhasi ichinzi pane vamwe vakasungwa so far vatoriko zviri kuchitongisa vakatosungwa kubva musechiep vamwe variko nhakanisozvata vachabudisa usii tasingazivi kuti kubvunza mari yako ende imhosva ende zvinorovesa tasingatombozvizivi nekuti pasedi pavakatisiisa tasingatarisiri ipapo kuti vangazosvika pakuzorova nemadzimai edu vangazosvika pakutidzingirira nematinogara mukomboni vachingatanyengereri chero nechemberi dzangadzingwa mukwangwani kwavangogara vangorohwa
mungaisa huwandu hwemapurisa akauya mukomboni kunhamba yakakura sei
chipiri paivasingi vakatanga vari angavasvika kana 12-13 but pakazotanga mhirizhonga yakuzomanyiswa nokuzodini takazoona pauya ine mota yekutanga yakaya nemasapoti miti vanhu vakawedzera kumanya vakati nyaya yatokwira makati ovedi zvorovinga tikanzwaiti ratozouya futi zvimota zvihombe chairo zvid zvirori isusu taratonzwa kudhara zvinji pane masapoti miti anzi ari kuuya afana sika 100 then nemasoja ari kunzi 30 ari kunzi vese vanga chiuya so far vese vanga achinzi ari 130 parori payakasika mukomboni for sure yakasika yakazara ende ichitazgorembera vakazara hapana kana munhu akasaramo musi iyoyo vakaita munyama ndo vakabatwa vakadzingirirwa vakamborohwa vakanzi
chii chikonzero chakanyanya kusvitsa kuti madzimai enyu varatidzire
chikaitika inyaya yenzara baba nokuti 3 months hazvingaitazvo kuti ndikudzei pei yatinohora but dei yacho yatinohora haisi yekuti ungambodarikirwa 3 months usina kuhora mari yacho ishoma saka zvazva kunetsa kuti vazhinji tine vanoenda kuzvikoro vazhinji futi dzimba dzacho dzekambani ishoma vazhinji tinetoloja landlord kwanenge achida mari yake vabereko kumusha vakatarisira kwandiri vana vandina vakatarisira kwandiri ini wacho nenei ndakatarisira mari iyeyo apa makuzi 3 months musina kana kuora havana kana zvimwe zvavari kutaura kana mbotitsva kwairini vakangonyarara saka zvakasvika pakuzorwadza mamai kuti kusvika rini tichigara takadai apa vari kutimanikidza kuti endai kushopu musinokwereta zvinhu kushopu shopu yacho ende fo acho nemadhorera hunoita zvakaoma zvakazviita kuti madzimai arwadzii vakati no varomedu vari kufira mahara
saka makanzi mumiswe basa sezvamataura kuti muchamirira musi wemuvhuro makazvipira here kuenda muchisiya mari yenyu
kana vo vakati timirire tinemirira pasina hapo zvepolisi mukati nokuti ivo tasona sekuti vakutobhesa nepolisi vanongoziva tikanetsa vakuze kudanira chi polisi saka isi tichangonzwa timandi yacho kana vakati mirai tikupei inopinda riri tichangonzwana ivo
manga makateerera kuna vablessing moyo mushandi wepamugodhi wetechmine uri kubulawayo muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndokusiyai maoko ablessing zuru
tinotenda Jonga regai timbokuridzirei kambo chidhafu dhunda kubva kuna ende muridzo
chinonenedetsa nyika pachindofamba maingoendoenda chinogona kutamba zvine simba china marunda ndatofunga kutitengera zimbambamba rejira reganda ndichachiti chibau kana chendiwa makumbo kunge danda ndichamuendesa kunyika kure kure kwatinofara ndichitambarurerure
nako kambo nzwisa chete chidhafu dhunda kubva kuna ende muridzo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare vanopikisa voenda kukenya nekugambia kuti vatsvage mazano ekuumba mubatanidzwa wekuti vakunde zanupf musarudzo vanorarama nekubata matemba kubhinga vanoti zvinhu hazvisi kuvafambira zvakanaka nekuti matemba ave mashoma Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Dr. Amina Chris Gande munhau dzechindebele.
Soko isika tisenda baku VOA ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 3 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ukudonselana amandla kubandla le National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo ukuthiya leli bandla liqega.
But okuliqiniso yikuthi sahlala ama groups omabili sakhuluma nawo for 14 hours and kwavunyelwana ukuthi hayi akulungiswe abantu abangu 6 abazalungisa into yabo kulawayo.
Lamhla kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa ngomkhosi wokubukisa izamasiko ozenzelwa eLower Gweru ngeziviki ezayo.
Siyasisebenza iLower Gweru Heritage and Development Association sibambane namanye ama-association kodwa kuyinto esithungamela kakhulu ngoba inhlelo zethu zikhangelele ukuthuthukisa uzulu wonke weLower Gweru.
Ukuhlelo lwethu lwabesifazane lamhlanje sixoxa lomnumzana Zipho ngezipho Ndebele wenhlanganiso yeNkundleni Padare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukudonselana amandla kubandla le National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo sekuthiyele libandla lixega esigabeni lesi. Kubikwa kulamaxuku amabili elinye lisekela owancintisa ukuba ngumsekeli kamongameli umnumzana Cuthbert Ncube wanqotshwa lelikalo owanqobayo umnumzana Sam Siphephankomo. Lokho sekubangele ukuthi kusungulwe ikomiti ezazama ukukhumisana umlotha. Sikhulume lomnumzana Nkomo saqala ukumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi kulamaxuku adonselana amandla kobulawayo.
Well, yes, kuliqiniso. Akula kulababili kwacelwa mina lo ambassador Mfundo ralo lo national chairman uMavaire ukuthi sikhangele njengoba ulawa. Ya, lokho kuliqiniso.
Ukuliqiniso njalo na ukubana la thilina kudissolve i-committee yakobulawayo.
Angazi kumbe ulokhuza uMethuseli Moyo uspokesperson likhukela khuluma laye yini. But okuliqiniso yikuthi sahlala ama groups omabili sakhuluma nawo for 14 hours and kwavunyelwana ukuthi hayi akulungiswe abantu abangu 6 abazalungisa into yabo kulawayo baphume lamabizo abantu bonke kufanele kuphunywe labo. So lokho yikho esikukhangeleyo ukuthi kwenzakale nga i-action yona leyo nayo eyasayinwa ngabantu bonke ababekhona from both sides khomba ukuthi solve angikwazi thina silisebenzisa ngalelo bani but i-action ngesikhiwa speak louder than words.
Lingasitshela ukuthi kahle kahle okuhluphayo kuyini?
Well, Chris, abantu laba basitshela from both sides ukuhluphana kwabo. So ke sasesivumelana nabo ukuthi hayi singabantu banye asikhohlweni obekuhlupha asiqaliseni kabutsha silungise into le nikwe esakuvumelanayo. Kuyenzakala ukuthi abantu nxabe ngabantu baxabane kumbe bengazwisisani ngento ethile kodwa ke umsebenzi wethu wayekuya ukuthi sibumbe senze abantu abe bengasebenzi ndawonye kuqala basebenze ndawonye.
Kuliqiniso ukuthi kulokubandlululana ngokuthi lo ngumshona lo ngumndebele?
Hayi, lokho akusikho qiniso. Akusikho qiniso ngoba ungabuza umbuzo onjalo kufanele ukuze leHarare, ukuze leManicaland. Kodwa ke akusikho qiniso lokho. Okuliqiniso ukuthi abanye bayazama ukusebenzisa lokho. Bathi thina njengabathungameli asifuni ukusebenzisa, asikuvumeli futhi asikuvumeli. Yikho sithe amagroup omabili kahlangane kubunjwe into eyabantu bonke abakhona. Kuyatshengisela ukuthi hayi, into enjalo vele ngeke sayi-approve.
Alo, ngumnumzana Sam Siphepha Nkomo, umsekeli kamkhokheli webandla le-National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa lomnumzana Cuthbert Ncube owancintisa kukhetho lokudinga umsekeli webandla le-National People's Party kodwa wanqotshwa. Ubekhuluma sikhulume laye eseJohannesburg eSouth Africa.
Ukusami njengobana usazi ubana mina ngilapha eMzansi, okwenzakala ngale I wouldn't comment much ngoba esikhathini eziningi yizinto esizibonayo kuma-internet and so forth. So nabomzwangethi, so I wouldn't actually dwell on that much.
Wena njengoba ungumunye owancintisayo ukubana ube ngumsekeli kamongameli kodwa ungaphumelelanga, ungathini kathesi nxa ukhangela okwenzakalayo ukusizwa ukubana kulokudonselana lalabo abasekela wena?
Look, ama-elections they came and adlula ama-elections. Democratically yonke into yahamba ngendlela eyahamba ngayo, of which I accepted ama-results aphumayo ngamseka ke umongameli ubaba ngale. Yes, we have rallied behind him and I'm still rallying behind him because the objective inhloso yokubona impumelelo ikakhulu phakathi kweqembu lethu.
Bakhona bathi kathi ungani ungaphumeli egcekeni uye khona ngale kobulawayo uyokhumisa abantu umlotha uthi wena sihambeni phambili.
We have always sisebenza neqembu lapha ngikhona and siyaxhumana nabantu ukuthi please makube nokuthula, makube nesizotho, so that esikhathini esiningi we need unity in the organization so that at the end of the day i-objective inhloso yethu yikubana sikhulule isizwe sakithi. Singalahlekelwa injongo yethu. Let's look at the broader picture ukubana njengobana sesisondele kuma-elections next year, siyazi ubana kuzokuba khona izigaba, kuzofika abantu, kuzovuka abantu abanembono ehlukileyo naleyo ebhekane neqembu yokubana next year ngomusa kaNkulunkulu we need to bring a change elizweni lakithi laseZimbabwe. We are so tired, we are fed up ngesimo esikhona. We need a change and that change must definitely come next year. So that's the objective esibhekane nayo, umbumbano abantu bakithi bebambane babe munye and rally behind our leadership, behind our president, behind the executive ekhethwe ngentando yabantu.
Alo ke ngumnumzana Cuthbert Ncube owancintisa kukhetho lokudinga umsekeli kamongameli webandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg eSouth Africa. Kulontombazana okhubazekileyo ohlala eGwanda othiwa nguSympathy Sibanda obethwele nzima ngokuhamba wasephathiswa ngamalunga ebandla le-MDCT bamthengela inqola yokuhambisa i-wheelchair. Sixoxele siphathamandla salelo bandla umnumzana Swithan Chirodza ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Into engayitho ukuthi baba yinto enhle ngoba kwaze kwathekwa le mbuzi kadla amasi kadla le mpukho ephezulu abantu bejabula ukuthi umntwana usencedisiwe, umntwana sethole usizo.
Ungasitshela ngamafitshane ngomntwana yena lo owaphathiswayo ukuthi kwahamba njani, ngumntwana onjani, njalo kuyini okwenzakalayo?
USympathy Rwanda inkazana iyazalwa mhlaka 13 zibandlela 2008. Kodwa ngenxa yokuthi umama wakhe uNokuthula Juma waphuza ukubeletha umntwana waba lesifo esifana abaziza ijondisi. Wayelatshwa umntwana leyo jondisi kodwa uthe uphela ukwelatshwa umntwana waba le-brain damage ngayokuthi amathambo engqondo kasabambanaga ngendlela efanileyo. Lokho kwenza ukuthi umntwana ayehluleke ukuthi azincedise, umntwana ayehluke ukukhula. Bathi abazali bekhangele babona after inyanga eziyisithupha ukuthi umntwana kaqalisi ukwenza njengabanye abantwana, umntwana akadlali njengabanye abantwana, umntwana akayenzi njengabanye abantwana. Bayohlolisisa umntwana kulaba abayazi ukwelapha, batholakala ukuthi umntwana unaleyo na-brain damage naleyo emitsure. So ngikhuluma kanje isimpathi ukuhamba kaGwanisi ukuzenzela into eziningi izilula phandle kaGwanisi. Abantu babona umama uNicky Brown esedlula ngemota bambiza bathi, mama, njengoba wena uwumuntu omhlophe ulithiwa besicela isicele amanye amakhiwa ukuthi lo mntwana oloduko lapho umntwana ofuna usizo. UNicky Brown yikho lapho abuya khona koBulawayo wabe esethenga le yena leyo i-wheelchair mhlaka 25 ne-Africa Day.
Usizo lolu lalupha liphansi kwebandla na kumbe yisipho elasiyenza nje mahlayana?
Hayi, lokhu kwenziwa ngaphansi kwebandla le-MDCT ngoba into ebese ngikhohlwe ukuthi ngisho yikuthi uThalimana e-province ye-Matisouth kubandla le-MDCT ubaba uSolani Moyo abambiza bedingi emnyama kumbe Black Dog ngesilungu wayekhona nabanye labasebenzi abaku-MDCT babekhona kunikeza kwakwazi ukujabula okukhulu.
Alo-ke ngumnumzana Swithan Ntshirodza, isiphathamandla sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Yikudibana kuhlelo lwemaphandleni, igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje ngisebhinga njalo ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukombwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Mukombwe.
Siyabonga Nkomo, kunjani ngakuwe lapho?
Hayi, siyaphila eMelika, kunjani eBinga?
Ah, eBinga kuyaqanda qanda, kuyachisa-chisa kodwa hayi kanye kuyaphileka.
Hayi, kuhle kunjalo Mukombwe. Emasimini lapha kumi njani?
Emasimini Nkomo kwimi manzonzo ngoba abantu asingeke sithi bavunile ngoba ngikhangela thina abantu bameja kuthiwa ngesintu sethu umuntu akavuni inqola zakhe ezinhlanu uyawuhlwa uphakathi ngaphakathi kodwa abantu umuntu uyavuna inqola zakhe ezingu-10 kodwa kulezi nsuku abantu badlalela phakathi ngaphakathi ikuthi emasimini akukuhle kangako ukuthi of course abantu bazaba lesikafu esifika bebhukubo-August after August ngibona kuyabe sekufuneka ukuthi uhulumende wezanu angenele nxa esakhona umbe uyabe engasekho asikwazi.
Kuyini elikutholileyo abathole okungani kuthe xaxa?
Angathi abantu abathole ngcono ngabantu abalimalethwa i-small grain inyawuthi hayi la bathole kahle abalima ubumbu hayi kabaphumanga kahle kangako but singathi njengokukhuluma kwami ukuthi ukufika ngo-August abantu beyabe bezamazama ukudla but njengoba siyakwazi ukuthi umthetho kahulumende abantu be-arex basazungazunga emaphandleni emasimini ukuthi bebona ukuthi abantu bavuna okungakanani but ngoba kathesi singathi ngoba ukuvuna lezifuyo phakathi ziyabe zikhona uyakwazi ukuthi eBinga kulezi nsuku inkomo ziyafa imvubu ziyafa inhlazi ziyafa so ukuthi abantu ngoba kudala kwakuthi ukuthi lingaswela emasimini likhangele izifuyo lingaswela izifuyo lingene phakathi kwamanzi ligole inhlazi manje kathesi two ways emanzini inhlazi sezifa kusekuthifa le mvubu phandle inkomo ziyafa lazo so impilo yabantu izaba nzima nkomo.
Zibulawa yini imvubu inhlazi okhuluma ngazo le nkomo?
Ah, ukuthi kabakacaci kahle ukuthi abantu beveterinary labantu beminister of health, the council, the national parks, the forest commission uthi baphume kahle kahle ukuthi umkhuhlane abangawuthi ngobulala imvubu lenhlanzi ngumkhuhlane bani ukuthi kokhosi abanye bayabe khuluma ukuthi maybe anthrax kodwa kabakasiniki okuyikho kangako njenge council ukuthi hayi badala sina njenge minister of health, veterinary services, national parks sibona ngathi umkhuhlane lo unje uvi kangaka. Of course, sekuzanywe ngendlela zonke ngoba bona kuke kwaba lama case 102 abantu abafileyo ngobo chief sabangazi ngenyanga eziphelileyo. Kodwa hayi kukhanya ngoba iministry yathi ama-symptoms bakhuluma labantu la izakhamizi ukuthi hayi umuntu angava nje babekwazi ukuthi bagijima ezibhedleleni. Kodwa hayi kukhanya kuyasetshenzeka sibili ukuthi hayi abantu ndiyanolonga kurisk kade sikanye lesi.
Babedleni abantu labo othi bafa?
Babedla imvubu zankhona. Hati ikakashi yemvubu zankhona zazisifa emanzini. So abantu babezidobhele emanzini bona besenzima ukhwapha abanye besefeke emafrijini abanye besezayo bengakwazi ukuthi imvubu ziyakwazi ukulawa yikwini.
Sibuyele emasimini lapha, wena njengomkomke kuyini okutholileyo? Uthole okunganani?
Ubuzo lo mkomo uzima ngesintu kodwa hayi ngathi hayi yuvunile mntakamama okulutshwane kakhulu ngoba indawo yami silima kakhulu inyawuthi hayi inyawuthi hayi layo sivile umumbu mbona umumbu wami hawuthi ngazuza amasaka kwana 20 kuyabe kunzima but inyawuthi ngathi ngivunile sivile okuzwayo.
Likhangelela ukuqeda nini ukuvuna ukuze zingene phela emahlangeni inkomo?
Ya bona njengokuhlala zaitu sikeza hlangana labo sobhuku labo sasivumelana ukuthi mhlaka 1 kumela umuntu wonke seqedile ukuvuna inkomo zingene emahlangeni kodwa ukukhanya bona abaqeda intambo sobhuku bakukona ama village abakulu bakukona ngabaqeda ukuvuna kwankona so usho ukuthi sizayihlala phansi kusasa sibonisana ukuthi maybe sinika elinye iviki wezonto komuntu akwane sokuthuta izilimo zakhe emasimini.
Hayi siyabonga mukombwe bekukuhle ukuxoxa lawe kuhlelo.
Hayi nami mbona
belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukombwe. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungamile Nkomo.
Siyabonga ntungamili kuhlelo lwethu lwalamhlanje liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa losobhuku umnumzana Matthew Nketa owelowa kweru. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo baba kanti ngiyabonga lapha ukhuluma losobhuku Nketa elowa gwelu phansi kukamlisa usikhombile kungaphansi kwendlini sogwayo.
Ye ungasitshela nje ngamafitshane sizwa kuthiwa kulo mcimbi eliwukhangele ukuthi liwenze kunsukwane ezilandelayo.
Sifuna ukuthi kwenziwe uhlelo lukahulumende olwezamasiko. Uhulumende siwasibumbela iministry yezamasiko, so iyaqalisile ukusebenza enyaka iqalisa ukuwenza imbuthano yokuqala. Sizabe kule district arts and culture celebrations ezizakuba sensukamini chiefs hall. Insukamini chiefs hall yaba i-chiefs hall ngendaba yezimvula ezingu-4 ezithi uchief Sogwala, uchief Bunina Mkoba, uChief Gambiza noChief Chundura. Sesiyanxusa abantu balezo zigaba ukuthi babuye ensukamini mhlaka 16 June ngakungathintanga ngohlelo likahulumende. Lapho kuyabe kubuthene khona wonke umuntu esizalwanayo sakulezi zindawo engizizalileyo. Sizotshengisa amasiko ethu ngoba ilowa gwele yi-migrant. Ilabantu abasuka endaweni ezithiyathiyeneyo, so sizotshengisa amasiko ethu kodwa ikakhulu amasiko esintwini anjengawesindebeleni, awesishoneni, awesizwe sikamambo nazo zonke izizwe ezingeke kulezo lamakhosi. Bese ngidlulela phambili ukuthi mina njalo futhi ngimele ilowa gwele Heritage and Development Association. Sikhangelele ukwakha i-center yethu emvumileni business center. Sesidinga ukuncediswa
Kuyaba kugidwa, kuyaba kuhlatshelwa, kuyaba kudliwa inyama, kuyaba kusenziwani. Zwakala isikhathiso singasavumi ungavalelisa abalaleli.
Ya ngiyavalelisa kanti ngivalelisa ngenxusa uzulu wonke ikakhulu bona abantwana beliwagwele abakhatshana abasemazweni cela ukuthi basincedise ngoba sithuthukisa isasa yabo abafowabo abaseleyo labo bazabuya kasebebuyile bafikele endaweni ethuthukileyo sabajoyinane leliwagwele heritage association ukuthi ithuthukise ingakibo yabo. Ngiyancisa zulu yeliwagwele zulu elinyama linaba abalandeli yalicela lonke labangena amachesi ifestival lisiko buyani iyabe ikhona indawo yenu. Sinisa wonke umuntu bazi sizovuselela isiko lethu. Isizwe silahlekile esikhangelele ukuthi sizabuya ngokuvuselelwa kwesiko lesintu. Sonke isintu silesiko eliqakathekileyo. Siyancusa, siyancusa abantu beliwagwele ngokwenu lokhu ubambeni ngezandla zonke. Ngiyabonga yini okantetha khonapha sezesala semkhaya emsukanini.
Hayi, lathi sibongile. Alo ke bekungusobhuku uMatthew Nketa owelowa gweru ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com la ku Facebook. Ongamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Zipho ngezipho Ndebele oyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ethi enkundleni Phadare. Siyakwamukela kuhlelo.
Othi hayi, ngiyabonga lokhu ngena phakathi kohlelo lwenu namhlanje.
Inhlanganiso yakho enkundleni iyande ukuthi abesilisa labo bathi bahlukuluzwa ngabesifazana. Isinjani le imbiko sikhuluma lamhlanje? Ilokhu iqonga iyehla kumbe lokhu injalo?
Statistics esikhona elizweni sitshengisa ukuthi amadoda ewahlukuluza kakhulu omama. Kodwa kulama research akhona ayenziweyo and basihamba xoxisana nabobaba nabanye ababuya bedinga ulokhu zenoncedo ayakuveza ukuthi bakhona ababa labo abahlukuluzwayo endaweni ezimene ezishiyeneyo. Inkinga ngokuba kwazi sibili ukuthi obaba abahlukuluzwa baningi okunganani kunzima ngoba baba abaningi bayasaba lokukhuluma kumele kuyanika emapholiseni kumbe ukubuya bezoncediswa entweni njengenjengecounselling bayasaba ukubuya bezojela endaweni ezinjengazona lezo. Kodwa bakhona abaithwana ababuyayo okutshengisa ukuthi bakhona baba abaningi okwenzakalayo kibo khona lokho kodwa kunzima ukuthi sebuye bezovela ngenxa yendlela mhlawumbe amadoda akhangeba ngayo kunxa mhlawumbe usutshaywe ngowesifazane ingani yindoda leyana engaqinanga. So kuyaye sesaba khona ukukhangelwa ngabantu kubi ingani asobantu inganawosomadodadoda sibili. So ukuhlukuluzwa iqiniso ukuthi wayahlukuluzwa ngendlela ezinenge ezijiyeneyo hlaisutshaywa ukuthethiswa lakho konke okunengokujiyeneyo.
Nxa bebuya obaba laba besitsho njalo liyabakholwa yini? Njalo zikhona yini impawu ezikhomba ukuthi langempela bahlukuluzwa?
Abanye bayabe kutshengisa especially laba ababetshayiwe babe kutshengisa la manxeba abalawo labo mhlawumbe abathethiswayo onjakhonokhyana abanye babe nazo amameseji babhaliweyo kuwhatsapp ukuthi indoda mhlawumbe ithethiswa itshelwa izinto ezinzima. So bufakazi sibili hhayi bona bukhona amadoda namaningi abuya ezovela sibithi hayi mina ngingahlukuluzwa ngaleyo ndlela langaleyo ndlela bufakazi bukhona. Sekosala laba abalutshwana mhlawumbe sabe sebona ukuthi mhlawumbe sedonselwa mhlawumbe ecourt sebuya sezozama layo kungani sefuna layo kungani layo uyahlukuluzwa. Bakhona laba abanjalo kwesinye isikhathi sananzeleleka fos abantu abanjalo ukuthi hhayi lo uzama ukucatha kuphela kodwa yena nguye ohlukuluzayo otherwise lokho zena inkosikazi wakhe. Wena lowo muntu onjalo uyancediswa ukuthi angahlukuluzi inkosikazi wakhe aboniswe ukuthi lokho akwenzayo kubi. Kodwa bakhona sibili ababuyayo kube sobala ngoba labanxeba uyabe nawo kwesinye isikhathi lezi nkulumo ulabe nabanye abantu futhi kwesinye isikhathi abafakazayo ukuthi into enjalo iyenzakala.
Lilazo inhlelo eziqondane lokuthi lixoxisane labesifazana kumbe lixwayise imuli kumbe linalikhuluma labo baba kuphela?
Thina inhlanganiso yethu kakhulu ijone obaba. Kwesinye isikhathi kuhlelo lonalolo olufananayo kube lesikhathi sokuthi kukhulunyisana labo mama eceleni bodwa labo baba eceleni bodwa behlanganiswe kukhulunyisana labo bendawonye. Njalo siyasebenza nezinye inhlanganiso ezabomama asikho ukuthi sizimele nje sodwa laphansi sincedisane labo ngoba injongo yethu injongo efananayo izikhathi eziningi yokuthi siqede ubudlwangudlwangu phakathi kwesigaba kube lokuthula ezimulini izimuli zibe izimuli ezihlala zithokoza ezizathuthukisa ndalo lokhu zena isigaba seZimbabwe. So kwesinye isikhathi siyasebenzelana njalo ne-Ministry of Gender Women Affairs, Gender and Community Development ekhangele kakhulu ihlanganisa labo mama. So sekuba lasesihlanganisa khona abomama labo baba basikhathi abafana labankazana kungabi lo muntu ophilayo esesaba kumbe ohlala oselilele sesibhedlela songasakhulunyiswa nakuhle esigabeni. So ngezinye indlela omama siyasebenza nabo kwesinye isikhathi.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lomnumzana Zipho ngeZipho Ndebele, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ePhadare enkundleni. Obesichasisela ngembono yabesilisa kwabesifazana nokunye okuthiyeneyo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Singakethukani wathi ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lamhlanje. Ukudonselana amandla kubandla le-National People's Party likhokhelwa nkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo kuthiya leli bandla lixega. lamhla kuhlelo liphuma le ndaba sixoxe ngomkhosi wokubukisa izamasiko ozenzelwa eLower Gweru ngeviki ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lodwa lamhlanje. Igama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.